Ichoba lekuti musi wechishanu 21 December takanga tine hurongwa hwekuita memorial service yaisanganisira vanhu gumi vakashaya nekuda kweaccident yakaitika yerori regreenfield nekombi zvakaitika pachimambo business center. Saka yanga iri nguva yekuti muridzi nekunyaradza.
Ndiani akaronga zvese izvi?
Tinangoti panga pasina nyatsojika kuti aronga ndiani, asi isu sevanga vachiuya vatungamiriri venharaunda takazopihwawo mameseji ekuti kune chirongwa ichi nemusi wechina 20. Saka chamushanga changu wachipatapata zvekuti pakazotangawo purogiramu veruzhinji vanga vakanozoziva purogiramu zuva racho, zvinotarisira kuti pamwe ofisi yekuchipinge ya DA ndo yanga yakaunza meseji kunharaunda kuti minister of state vagbarazinda vaitawo kuchema nemhuri. Asi sekuona kwangu zvinhu zvanga zvisina nyatsa kuti fambei zvakanaka ipapo.
Chii chakanetsa panyaya iyi?
Ndinyangotiwo kwaakuri kufamba vazhinji vemhuri dzakashaikirwa vanga vachidawo nguva yakanyatsokwana yekuti vanyatsokuti chirongwa chinyatsokuoneka kuti ndechemhuri tiri kutageta vanhu vakashaikirwa. Uyewo sezvo yanga iri nguva yekunyaradza, vaifanira kunge vakauya vakawandawo ndevemachechi akakomberedza nharaunda kuti vauye vaiti yatingati kuchenura nharaunda kuti pasarama pachiita marufu, nekuti nzvimbo iyi nenguva yatinayo yeholiday pane maaccidents akawanda ari kuuraya vanhu. Saka vaifanira kunge vakanyanya kuwanda pachitiko ndevemachechi.
Pane vasina kufara nazvo here?
Tingangoti sezvo iri memorial service hatingati pane vasina kufara nazvo. Vazhinji vanhu tinangodai changa chiri chigunguro chekuti zvinhu zvakapiwa nguva shoma shoma, nekuti vanhu vakashaya vanhu vakawanda chaizvo, zvekuti vanhu vaidawo kuti chitiko chacho chikure changa takaita. Asi nyunyuto ndedzekuti chakanunuka kutaurirwa vanhu, kunyanya vemhuri ndo vanga vaine nyunyuto yekuti vaidawo kuti vanyatse kutaurirwa vamwe hama dzavo dzanga dzisipo dzisina kukwanisa kunge dzazorera kuchiitiko chekuti vanhu vange vakawanda. Asi vazhinji vanenge vachitiwo hurumende yedo zvakanaka, nekuti hurumende peyakazouya papurogiramu iyi vane zvinhu zvavakauyawo nazvo zvekubatsira mhuri dzakashayikirwa, kuchemawo nemhuri.